manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zvita 10/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti vamunaka vatakavapiwa namauto. Saka zvizhinji totora kuti ndiwo kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira zvidhijita rekabinet. Yekuti takaona vana General Sufiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe ndovataona kuti vapa foreign affairs international trade kuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatatinako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiriko kuti tinovenga bodo kwete. Kunyunyuta kwatoka kuriko kuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo.
MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai inotaura nezvekusiya basa kwaMai Rita Makarau sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvinoshuyurwa nebato iri zvichitevera kusiya basa kwaMai Makarau. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa semutungamiri wenyika nemauto ayo anoda kuratidza pasi rese kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto. VaMazodze vanoti mauto agara achitonga muZimbabwe uye hazvishamise mune remangwana vanhu vonzwa kuti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga ndivo vava panyanga.
Sekutaura kwandakamboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vaMnangagwa asi kwaiva kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri angava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yeZimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwakanga rwuri vaMnangagwa asi kwaiva kuratidza kusafara nezvavaMugabe uye kwaiva kufarira kuenda kwavaMugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vaMnangagwa vachinge vazopinda pachigaro pazvoitwa hurumende yobatanidzwa zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei vaMnangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo asi vaMnangagwa chokwadi kuti vaMnangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totora kuti ndiwo kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira inonzi military cabinet yekuti takaona vana General Sufiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe ndovataona kuti vapa foreign affairs international trade kuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende yachakada kuita like a military cabinet. Saka kuti tiva Mnangagwa vaine simba ravainaro nechipachiri kuti kangoti vaMnangagwa is the civilian face of the military government that is running Zimbabwe at the moment. Saka tinokutaura pakuti zvinhu zvedu zvagara zvaambira zvichiutouto asi taitarisira zviri kuti vaMnangagwa vaigona kuti vachinge shandura zvishoma sare zvakanga zvikuombeserwa kwataitwa navaMugabe. Asi zvisinei totarisa tichangobatira pashoko ravaMnangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzenge dziri pachena.
Muri kutaura imi kuti nyaya dzesarudzo kuti vaMnangagwa vakati zvo tichaenda kusarudzo tiri kuona mai Makarao vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau tokutanga tinofanira kunge tinatso kuzvisa kuti mai Makarau munhu weZRPF munhu akanga akasarudzwa navaMugabe Saka tinongoona kuti kuenda kwa Mugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana na Mugabe kusangana nemukwasha wavakasiya kuya Zimbabwe achinge achiona kuti vateza vake vasiya basa. Saka vana makarawo vanhu veutama. Saka vanhu vakuona kuti havasina mukana wekuramba vachashanda. Saka tinoona kuti vamunanga vachange vachisawo munhu wavo asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse. Kuti kuenda kwamatarau nokupinda ari kupinda vanhu vakangofanana vanhu vese vari PF. Saka zvatinongotarisa ndokuti the system yezvari PF iri kurana maelections tinongotarisira kuti dai vaita demilitarize vabvumirwawo mainternational and local observers pamwe ndopatange tine sano dzinenge dziri pachena asi pari zvino tikatova chokwadi hapana chaina tichenyanisojeka kuti ngava nesano dzakajeka muzimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaperenzi shiri navamunangagwa munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Handisi mari kutaura zvamundakambotarisana nematebeland nemidlands kunoti tinganyanya kuva very so much regional asi vaperenzi shiri munhu anogona kuti netsekei kuti agashirwe nenyaya yezimbabwe nekuti nyaya dzekukura hundi nemhezhoro yekukura hundi yeinyaya yakabata munhu wese wese ari munyika yezimbabwe kunyanya vanhu vekumatebeland nekumidlands. Asi chokwadi ndechokuti vanhu ava vanyatsogashirika zvakafanira kana iwe general Sibusiso Moyo chaivo vanobva kumatebeland vanorelata vanhu kumatebeland asi ndovakanga vachitungamirira kuurayiwa vari brigadier general muna 2008 vachizombura muto general vari brigadier general Sibusiso Moyo vairana matebeland yese 2008 takatambudzwa nekushungurudzwa zvakanyanya na general ava vamwe vana vake vezimbabwe vakaurayiwa vamwe vakaparara nanhasi hatisinzwa kuti makuva avo. Saka vanhu vechiutwa vakafanana system yavo ndeimwe chete vanapenzi shiri ndiye ari ipapo but zvinongonetsa vanhu vechiutwa ava kutaura chokwadi munyika yezimbabwe zvichatotinetsa nekuti hurumende yacho igadzirwa vamunangagwa vabva tingati patati chikwata chatipowo chingo chatisira chingo vabva vatisira ndove mumapuresa taisiva tichachityira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunhare vari kuNew York kuno kuAmerica. MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti inotambira nemufaro kusiya basa kwakaitwa nevange vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau. Asi mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti chavanga vachinetserana naamai Makarau inyaya yemabasa matatu avanga vachiita izvo zvange zvichipa kuti vawandirwe nebasa. VaGutu vanoti dambudziko ravapo nderekuti nyika ichapinda musarudzo here isina sachigaro weZEC.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwata tinako na Justice Rita Makarau. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiri kwokuti tinovavenga bodo kwete. Kunyunyuta kwacho kwava kuri kwokuti mai Makarau vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson weZEC. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga varizve anonzi secretary weJSC zvichireva kuti munyori mukuru weJudicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava apa munhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa rinodiwa kuti riitwe pamapozisheni matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa asi kusuwa kwedu kunozovayazve pakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tienda kumaelections mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a2018 zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarau? Ndo rimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarau havasisiri sachigaro veZEC?
Takatongoverengawo mapepa, takatangangotozoverengawo mbepa reHerald kuti mai Makarau vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuna pane zvakaitika kuti vakamanikidzwa here kuregera basa kuti vakaregera voga hazvina achaziva asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita kunge zviya zvekukasika-kasika zvechimbi-chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganisika ipapa. Saka ndozvimwe zvinongotishungurudzawo kuti tinombofamba sei kuzeki ukoko kuti mukuru wezeki unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection aapedo kudai ameno kuti tinombofamba sei
pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisa here kuti pane munhu ari kusfano bata basa ranga richitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo
pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo izvo zvakataurwazvo vakativo vaimanyo magabe ndo acting chairperson wezeki izvo ndo zvetikangori zvakataurwa asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson isu tinenge tichishuvira kuti election chinhu chinokosha zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson ndo muonero wedu nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadecision pamwe unenge uchitongotya kuti utore nokuti unenge uchiti handisandanatsopinda pachinzvimbo chaipo saka ndonatsokuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pava na substantive chairperson
ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzosedzi
hatina hatidambudziko nava magade tinovaziva nokuti vamagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity yezimbabwe munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda makore anopfuura kana makumi matatu 30 years tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa handioni hangu tingapokana navo asi dambudziko ravangangeita nderekuti ipapo pakunzi uri acting nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha zvine zvichingodawo kuti pave nemunhu anenge ari substantive
mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo mai makarau munhu wezanu munhu akambopinda muparamende akamirira zanu mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaemarson munangagwa
chinonetsa ndechekuti vamunangagwa vachangopinda mubasa reupuresidendi havana mazuva akawanda toziva kuti vakagadzwa musi wechishanu musi wanovhemba musi wambudzi 24 havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapuresidendi ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvihanza the jury is still out it's too early kuti tivajaje asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pastate house sapuresidendi tongoona sokuti changochinja ifesi nezita rapuresidendi asi maitiro ndiwawo maitiro ndiwawo ezanu tinongoona even patv yavo yezetv makavhira avanongoita vanongokavha nyaya dzezanu chete havambotiti kuti pavo isu mukana opposition political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti ndoona sokuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro changochinja muchairi asi bhazi ndiro rimwe saka pari zvino handioni chachinjai
mutauriri wemdc inotungamirwa nawa Morgan Tsvangirai vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare vechidiki vedzisondo vari kubatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvinobata nekuda kwemvura yakasviba Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west vawebesta shamu svondo rapera vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira huori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana muti wechipo achinge akanganisa vashamu vanoti vakapa vamunangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzezanu pf mumatunhu madiki mumashonaland west mumwe mugari wemuchinhoi vabenedict shova vanoti zvipo zvinopofomadza nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri vasova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite
ndinoona kunge zvekuti topa magifti kune mapuresidendi edu especially zvisina malimiti zvikaizvi ndoona nge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge akuti kana kuri kunzi lese munhu yeye azotadza ndoana tozonzwa kuti varegererwa kwanga vaburitswa mujeri saunozonwa kuti justice yaizonyatsoitika ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavha kaundi kabayasi
izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaalex nowaita vanoti tsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo
chionaye mange vamunangagwa vonzi vagadzwa sapuresidendi handiti ka because vanhu vaya vagari vari corrupt vaya vari kuda kutraya kupleasa munhu aitwa purezidendi kuti asaone kuhipi hwavo ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai toda kuti tinopa purezidendi kuendeswa zvinhu zvakadaro which is wrong
munyori mukuru mubato remdc inotungamirirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imviromviro dzeuori
ndokutanga kweuori ikoko hazvibvumirwe zvachose nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna purezidendi purezidendi anohora mari yakawanda kudaro vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari
vamonzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori
mutemo uyu hauna kunyorwa pasi asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense zvagara zvichizivikanwa paspace zvokuti purezidendi hafani kuwana madc iwayo saka hapana kuonekwa paine nidi yekunyora mutemo wacho buti sezvazvakuita izvo zvaakutoreva kuti zvinoita kuti zvichinyorwa
vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa achigoriwa
iyo yanga iri nyaya yevagari vekumashonaland west vasiri kufara nechipo chemombe dzakapiwa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa navawebhesa shamu vanova gurukota rinomirira mashonaland west
vateereri vestudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pafacebook page yedu yevoa shona kana musati mafarira facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muwashington dc ane mumuchirongwa ndini Ray Choto chikwata cheSC Platinum chiri kutsvaga vatambi vatsva vakawanda senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League Michael Kariati anotipanyaya iyi
chekwata ichi chinonzi chiri kutaura nemutambi Christian Ekupa oyo angatikanda zvibodzwa pamadiro kuDynamos nevamwe vatambi vakaita saRaman Kutsanzira weHighlanders Kwada Amin wengezi Platinum Stars naAlec Murimba weHwange paine chinangwa chekusimbisa chikwata chavo cheCAF Champions League Ekupa uyo aitarisirwa kusimuka kuenda kusouth africa kunotaurana neBidvest Wits asiri muZimbabwe umo nechishanu akatambidzwa mukombe wake wekupepa vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti mumitambo wemuZimbabwe mumwaka wenhabvu wa2017 FC Platinum ere mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata chavo chemuCAF Champions League. Umo vari kutarisirwa kusvika kana kudarika masemifinari emakundano makuru ezvikwata zvenhabvu muAfrica aya. Asi vatsigiri venhabvu munyika vanofunga kuti chikwata ichi hapana kwachinosvika chikasasimbisa matambiro acho, kunyanya kuvatambi vanonwisa zvibodzwa avo vaitatarika, kunyange hazvo vakatora mukombe weleague. Chikwata ichi chakakundwa mukukanda zvibodzwa nechikwata chedynamos, icho chakapedza chiri pachinhano chechipiri pamwe chete nengezi Platinum Stars, iyo yakapedza iri pachinhano chechitatu pamwe chete neCapes United, iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Muteveri wemutambo wenhabvu vaPetros Mandebvu vanoti FC Platinum inofanira kugadzirisa pazvibodzwa apa.
Yakawina zvayo Champions, ikawina Kasolaga Champions, but kwaya kuda kuchinotamba kuChampions League uko manje maStrikers avo handisungu kuti vanokwanisa kutamba, havana maplayers anokwanisa kugowesa, havana striking force yavo inenge iri kuleka.
Asi Epupa ari kuonekwa semutambi angangopedza chirwere cheFC Platinum ichi mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezviviri makwikwi eKasolaga Premier Soccer League mumwaka uchangopera. Kunyange hazvo Bidvest Bits iri pamberi mukuraura Epupa, FC Platinum ingangovatorera mutambi uyu pamuromo sezvo Dynamos iri kuda kumutengesa kuchikwata chinobuditsa mari yakawanda kudarika zvimwe zvikwata. Asi kuvatambi vakaita sakutsanzira naAmin avo vasina kukandirwa chirauro kuSouth Africa, kugona kunenge kudada ingangobudirira sezvo ichikwanisa kubhadhara kutenga vatambi aya zvisina pikiso. FC Platinum yakatotenga kare Lebert Chakoroma kubva kungezi Platinum Stars. Chikwata ichi chiri kudzora zvekare vatambi vakaita saClopas Kapupurika naIshmael Wadi avo vavaive vamboendesa kuDynamos nekuBlauwe City. Anotaura akamirira FC Platinum muzvare Chido Chizondo vanoti vachabuditsa vatambi vavo vemuCAF Champions League kana vangopedza kuvaunganidza. FC Platinum inofanira kunyoresa vatambi vayo vemuCAF Champions League neve Confederation of African Football musi wa30 zvita usati wadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvinotepfenyurwa na 6 a.m. uye na 2 p.m. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kuStudio 7 at voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu pachatanga, munokwanisa kunzwa nhau idzedi idzi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com.
Mari Baba,
Makanaka mumanzi we Christ like choir uchiuya kwamuri uchibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzeru dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMunangagwa. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbaradza chikwata ichi apo chichange chichitamba mumakwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here chirongwa chedu chinotanga na 6 AM, chizoteerwa necha 2 PM, topedzisira necha 7 PM. Kana muchinge muchinzwa zvirongwa izvi, tumire tsamba mbozha ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiya imwe na Chris Gande.
Soku isika